tiri kunyunyuta nenyayo nokuti number 1 machine yacho makits acho hasati ava munyika. Chechipiri machine inonzi masefa panowa panochengetedzwa information ya vota wega wega haisati yamo munyika macho. Chechitatu ndechekuti vanhu vedu havasati vane zvitupa, havasati vane birth certificate. Saka hazvikwanisiki kuti paitwe voter registration pasina zvinhu izvozvo. Chechina ndechokuti hapana mavoter registration centers acho. Takawirirana kuZEC kuti kuchaitwa mavoter registration centers ekuti bato rimwe narimwe ringe richibutsikana kuti apa panoita, apa panoita, apa panoita. Chechishanu chatiri kunyanya kunyunyuta nezvacho ndechekuti vanhu vanonzi maaliens vaya vaya vari kubhadhariswa mari yakawanda kudarika yevamwe vanhu kuti vawane zvitupa. Saka izvozvo zviri unfair nokuti vanhu ivavo paconstitution yedu maZimbabwe by birth ndo zvatiri kuenda kumatare izvozvo kuti zvaitwa navamugabe izvi ii nzira yekuda kubiridzira election zvaitwa pasina mamachines acho, pasina guardsro yakati kwesere.
Asika vamonzera takanzwa mai makararo vachizivisa kuti urongwa hwekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dzegore rinouya huchatanga muna October. Izvi zviri kutanga musi wa14 zvinhu zvavari kuti zvagara zvichiitwa zvokunyoresa mazuva ose.
Kwete mai makararo zvavari kutaura ndo zvatakawirirana kuti voter registration inotanga muna October. Vamugabe ndo kunyora kuti voter registration inotanga musi wa14 September. Gwaro ravakanyorwa navamugabe riri kutotaura kuti voter registration iri kutanga musi wakati ichipera musi wakati. Ini pachangu somumiriri weMDC kukomiti yatinogara neZEC ndiri kutonzi ndinofanira kuya nechitupa nemapepa akakwana toregistwa musi wa14. Zviri zvekuti kungoita symbolic first family wanamugabe wacho nemukadzi wake vari kuregistra musi wa14. Saka mai makarao vari kutaura ishi vamugabe vari kutaura zviri different. Saka ndo zvatida kuti matare edzimhosva ati iwo tinoteedzera zvataurwa namai makarao neZEC nokuti ZEC iri kuita ichiwirirana nemapolitical parties.
Tinozwawo kuti mune urongwa hwekubatsira ivo vari kunzi maaliensi. Makatudza kuti muri kuronga kuita sei?
Hongu, bato redu riri kubatsirana nemamwe maorganizations kuti munhu wese anonzi alieni uya vane dambudziko iroro kuti vauye kumuzinda wedu mangwana paHarvest House tobvapo toenda nawo kunzvimbo yavari kunobetserwa.